ndiripo baba makadiyo wakande miri aiwa tinayo nyika yeSouth Africa iyi tinongodaro muruzhinju
makaenda rini muSouth Africa uye chii chakaita kuti munge muchipinda mubasa ramuri rekutyaira mataxi
munyika yeSouth Africa ndakauya gore ra2007 mushure mekunge ndarasikirwa nebasa kuZimbabwe kwandaishanda kuTohwane ndokubva ndauya kuno saka pandakapinda muno muSouth Africa ndakamboshanda zvangu pane imwe hotel for 8 years ndaade kuzoonawo kuti makore anenge aakufamba aya mukukura umu tingarambe takangombunyikidza ana adiki kuramba tichingomukira nevana adiki kumabasa ndokusiya basa ndokupinda mubasa remataxi ndaona kuti ndo rine age inenge yakanga yakuenderana nezvandiriwo 40 years ndaabvava isina pressure saka ndokutanga kupinda muchitaxi industry muzvakanakanakawo
mave nenguva yakadii muchiita iro basa rekutyaira mataxi iri
ya iko zvino izvi aiwa kubva ndatanga basa iri kusvika parinhasi ndakwanisa 8 years mune zvakanaka aiwa zvirikushanda zvakanaka kana mhuriwo tinokwanisa kutengerawo vana chingwa tigokwanisawo kutengera vana marengenya kuti vaendewo kunotambwa nevamwe ukowo zvakanaka
tinonzwa kuti zvizvarwa zvesouth africa hazvidi kuti vekunze vange vachipinda mumabasa azvinenge zvichiita akafanana naivo ekutyaira mataxi muri kukwanisa sei kunge muchiramba muri mumubasa iri tichinzwa matambudziko anoitika ekuti dzimwe nguva vanotorwisa vatyairi vekunze kana kupisa dzimotokari dzavo
chinoita kuti tirambe tiri mubasa iri ndezvimwe zviya zvokuti pane nyuchi dzinoruma ndo pane huchi ipapo saka unoramba uchidarowo kuti zvazvaita kutoro ukaramba uri kokumba nhai vakande miri unodyeiko woramba wakada kuti hapana kusiri kufa kunyange iyo nyika yedu iyoyo chaizvo kuna vamwe vari kugaramo vachigomera asi nechikonzero chekuti chokubatira chaicho panenge pasina unozoona kuti aiwa regai tirambe takararo mari chinoitika zvavo chokuti vanhu ava vanotivenga havo vagota sekutidawo futi asi vanogarikanawo zvakanaka chaizvo kana uri munhu usingade kubata bata chavo mune zvakaipa
matimambosanganawo here nematambudziko iyaya ekurwiswa kana kutorerwa dzimotokari tinonzwa kuti musouth africa munoitwa yavanoti pachirungu carjacking vachishandisa futi nezvimwe zvakadaro
ya nyaya yekahijacking aiwa tasangana nayo kakati kuti iyezvo ndingati ndasangana nayo kakatatu zvichisangana nayo pekutanga handina zvandainge ndafungira kuti zvii zvaiitika ndakange takushedzwa nenyaya yefoni dzatinoshandisa idzi ndokubva ndaenda ndakanga ndine mota yakanga yakati kurei yandaifamba nayo yaipinda vanhu 8 saka vapinda vakomana vakapinda vari 6 ndokusvikudza kuti tata mota iyi inopinda vanhu 8 saka taachikumbira kuti titore vasikana vedu pambere apo vairi tiende kunonzi kusea point imwe nzvimbo iri kuno Cape Town kune graduation party yeshamwari yedu ini ndokuti aiwa hapana chakaipa vanangu mota inopana handei ndobva tafamba kusvika patakasvika pamba takatotomira pamba takamira ipapo hwana akabva abuda abuda kudaro ndokubva aita seunge ari kunonoka pane imwe imba paakadzoka akanga akagara kumashure kwangu akabva andibata nemuhuro mumwe uyo akanga ambobuda ndobva aburisa futi mumwe aburisa banga atoridza suka 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 ndakutopushwa paya paya ndobva ndabuda mota ichibva yaenda zvisinei mota haina hayo kutora nguva yakatirebei nekuti mota yange inetsireka saka ndakabva ndangobatirwa nemumwe musikana akanga achizvifambirawo zvake nemumwe musikana achibva vafona nefoni yavo pa10666 nhamba yehotline yemapurisa mapurisa akabva amhanya mhanya in 20 minutes time mota yakanga yawanika ii ndakasiya ndarohwa nechibhakira ndakutobhidha paya paya mota ichibva tazoiwana zvangu
mune tarisiro yekudzokera kumusha here kuti munge muchitangawo kana bhizinisi renyu iro rekutakura vanhu redzimotokari idzi kana mataxi
tarisiro chaiyo yekuti nemamiriro akaita nyika yedu yezimbabwe kuenda kunotakura vanhu vemataxi kumusha handina tarisiro iyoyo nechikonzero chekuti vanhu vagare vacho vemuzimbabwe wacho mari yacho inenge isipo ndezvekuchema chete saka ndinoona zvakanakawo kuti ndiwe munhu anoaka musha wangu semavakira andiriitawo kuti kana ndikazonge ndazorora ndine wanawo zvandinenge ndichiita ndiri pamusha ndingachengetewo tuhuku tumbudzi ndichidarowo ndiripo zvinoita vamwe izvozvo asi zvokuti takure vanhu kumusha chaizvo zvichida kana pane nekusanduka kunenge kwaita mararamiro evanhu muzimbabwe ndo vandinga vainge ndichidarowo babakandemini
Shoko ramungasiira vana veZimbabwe vangadai vakateerera pane inonguva.
Shoko ramungasiira vana veZimbabwe zvikurusa vatiinavo muno munyika yeSouth Africa nderekuti kune vakomana nevasikana vari mubasa tiriikuti vagari vemuno ngavasakanganwa zvatakavinga kubva nyika yedu yechisikirwa kuti takavingei ende ndinovakurudza kuti kana vari vakomana ngavasawanika vachiroora vakadzi vemunowo yeSouth Africa nekuti kana ari anenge aroora mukadzi wemusouth Africa ndiye aroorwa nekuti iye pachake chaye chaakazoti akura kuti mudzimai hende yekumusha nevana vana vanowanika vachiramba kuenda kunyika yeZimbabwe saka ndiye anenge aroorwa ndo vaya vanezenge vaakunzi makarekare patakakura wainzi ana mujubheji wataiona tiri kumusha munhu anenge azinzi akabva mujubheji auya nechisaga zvinhu zvatinoti zvimbarebhege hatizvi tiri kumusha kwedu chisina chirongozi a ndakanga ndiri kusouth Africa saka ndinokurudzira vana kuti kana vari vanenge vauya muno varoorane vematongo roorana itizoenda tese kumusha.